Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 9/2023. Makateerera ku Studio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana pakati pava nevanhurume ienzaniswe. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuro yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara mitero yavari kutatarika kubhadhara. Kushanya kwemutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmmerson Mnangagwa Junior pamwe navanamuzvina bhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende kwosimudza mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira kodzero dzemadzimai asangana muHarare nhasi akati kusazadzikiswa kwemutemo wekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Act sezviri mubumbiro remitemo kuri kudzosera kumashure zvakanyanya kusimudzirwa kwemadzimai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Madzimai abva kumapato akasiyana siyana nemasangano akazvimirira aungana muHarare nhasi apo vemapato ezvematongerwo enyika vaisa runyoro rwavo pagwaro rekuzvipira kuzadzikisa nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeGender Commission, amai Margaret Mukana naSangarwe, vati kushayikwa kwemitemo inotsigira zviri mubumbiro idambudziko guru.
Tina masimba ekuti timanikidze mapoka kuti wakwanise kuisa madzimai. Ndosaka tiri kuti dai takwanisa kuwanawo Gender Equality Act. Gender Equality Act ndoichataura kuti kana munhu akasaita zvakatemwa nekumbiro remutemo chakati ndo chinozoitika. Kabati
vanga vakamirira bato reZANPF uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo vaFortune Chasi vati madzimai anofanirwa kuzvisunungura.
Vanezuva tirikuramba tichikomekedza vari muzvinzvimbo kuti madzimai awane pavanopinda, asi iyeye haisi kuti madzimai vanenge vachipiwa zvokuita nevarume. Ivo madzimai ndivo vanokwanisa kuti kuzvisunungura.
Amai Paulina Mpariwa vanga vakamirira bato reMDCT vati kune zvimingaidzo zvizhinji zvinodzorera madzimai kumashure munyaya dzezvematongerwo enyika.
Havazowana vanovatsigira kana kuti support kana kuri kufamily nekuti vanenge vachityirwa kuti kunenge kuine mhirizhonga kana kuti yatinoti violence. Havana mari dzekumhanya-mhanya kuti vakwanise kupa zvikwanisiro kune vanenge vachida kuvabatsira kuti vapinde kunotsvaga rutsigiro kuzvigaro. Madzimai vanowanikwa zvakare vanotya kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare kudzaika Dzombe vanga vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vawedzerawo vachiti
homwe dzedu hadzina kusimba. Tenge tisina mari kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, kutyisidzirwa mumapolitical parties kuti varume ndo vanofanira kutora zvigaro zvepamusoro isusu tichipiwa zvigaro zvepasi.
Mutungamiriri weLabour Economist African Democrats Mushare Linda Masarira vatiwo madzimai munyika ari kunyengerwa nekupiwa zvigaro mudare reparamende zvisingakwikwidzwi uye zvisina matunhu.
Kumbiro re redu remtemo musection 17 riri kutaura kuti 50-50 kana tine ma MP 210 105 vamhanda vakadzi 105 varume ndo zvarinotaura haritaura kuti vakadzi tichazokupai zvigaro bakos neparutiga haridaro ndosaka nanhasi ndichiramba ndichipikisa kuti sei isu madzimai muna muZimbabwe tichiramba tichingotsikirirwa nevanhu vatakabereka
mukuru wesangano rinorira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe Mai Salidura vatiwo nyaya yekuti madzimai haasi kutungamira mumapato iri kupa kuti kusadzikisa nyaya dzavo dzinetse
aidzo kuti mabato ane vatungamiriri vari varume vakawanda saka dzimweni dzenguva havazooni madzimai pavanenge vachigovera zvigaro saka tinoona kuti zvimwe vanenge vasikatozivi madzimai tikatarisa manomination fee yedu akakwidzwa madzimai ava havakwanisi kuti vamasvikire
gurukota rebazi rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vati madzimai anofanirwawo kutsigirana vati hurumende yakazvipira kuzadzikisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume amai Nyoni vatiwo hurumende yakaisa bumbiro remutemo ikaisa dare rinoona kuti nyaya dzine chekuita nekusazadzikiswa kwebumbiro dzitongwe vakati chitsvambe chaive kumapato ezvematongerwo enyika kuzadzikisa zviri mumutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vatosvorana nekanzuro yavo iyo yakazivisa kuti ine chinangwa chekuendesa vane zvikwerete kumakambani anotevera zvikwerete kana kuti debt collectors. Kanzuri inoti zvikwerete zvemitero isiri kubhadharwa zvasvika pamabhiriyoni matatu emadhora emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weKMP amai Judas Vanda vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuru harina hungwaru sezvo ichazopedza mari yakawanda ichibhadhara makambani anotevera zvikwereti aya.
Ini zvangu semugari ini handioni zvine musoro ini kuti kanzuru iri kuda kuti disagree ma debt collectors. Ma debt collectors handiti anobhadharwa. Abhadharwa. Vakatanga vabhadhara ma debt collectors vozoti mari zvekwatiri isu vanenge vakutora kuti yavachatora vanenge vobhadhara ma debt collectors iyayo. Saka hazvitobetseri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidza yemagwibira vati kanzuri iri kuda kuomesera vagari asi mapazi ehurumende ane chikamu chakakura chezvikwereti pa3 billion haana zvaari kuitwa
kuti vagari oredhi vari kutotambudzika kuti vange vachibhadhara mari dzemutero dziri kudiwa saka kuzovaendesa kumadebt collectors ikutova overbedena dekanzuri yauya neimwewo strategy ingabetsera yekuti vakolekte mari yayo they can incentivize kuti abhadhara bill yako we can do this uyewo taachifungidza kuti kunze kwokutanga maresidence devatangawo maparasetals nemagovernment departments nemamwe maorganization akasiyana makuru ane mari yakawanda yakasiyana neyevagari.
Meya waguta remasvingo vakuli maboke vati kanzuri yakatora danho iri nekuti iri kutadza kuita mabasa ayo nemazvo nekushaya mari.
Tachinoitwa nechekuti pamari iri kune iri kuowa kanzuro nevagari pamwe chete nemagovernment institutions iri approximately 3.2 billion inotibatsira panyaya dzesource delivery in the sense that tinofanirwa kuona kuti mishini yedu inopamba mvura yaripeyo. Tinoda kutenga machemicals emvura. Tinoda kutenga mota dzese dzinova.
Vamwe vagari vanoti kanzuro ndiyo irikuita kuti vaite zvikwereti zvikuru sezvo mabhiri avo ari kuuya akakwira mwedzi wega wega. Bhiri evagari vazhinji ave kuuya ane mari dzinosvika zviuru makumi masere emadhora emunyika iyo inokwana kuita madhora makumi manomwe emari yekuamerica pamusika wekubhanga. Mari iyi inonzi yakawandisa sezvo vagari makore apfuura vaibhadhara mabhiri asingadariki madhora makumi maviri emari yekuamerica. Zvichakadaro vagari vedhorobha rechiredzi vari kuchema-chemawo kuti mabhiri avo emvura emwedzi uno akauya akakwirisa zvekuti havakwanisi kumabhadhara. Vagari vataura nestudio 7 vanoti mabhiri aya akauya akadarika zviuru zana zvemadhora emunyika apo vaimbobhadhara mari isingasviki zviuru makumi maviri. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano revagari reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti uchira amai Constance Chikumbo vati vagari vakawanda vakwanisi kubhadhara mari iyi.
Because pama consultations aiitwa vagari vairatidza kuti vanokwanisa kubhadhara mari inorange from $8 to $15 USD ine bank rate. Then ivo tikaweka manje yavakaisa iyo inotiwa mari inopfuura mari iyoyo.
Sazvigaro wekanzuri yechiredzi vaGibson ende vati vagare vasarohwe nehana vachiti mabhiri aya akakanganiswa vakakurudzira kuti vaende kumahofisi avo zvinogadziriswa.
Apologize kuma residence yedu nekuti zvakazosendwa kwavari handizvo zvisipa approved budget. Pane maerrors akaitika kumahofisi edu atatozoona makuseni nhasi. Panja mafigures for sure, mafigures akapanjiwa akakwirisa zvikuru, saka totori mubishi rekuti tigadzirise.
Vagari mumadhorobha maviri aya vanoti mabhiri avo ari kukwira mwedzi wega wega, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Banga guru renyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huchati kwirei zvishoma kubva pazvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 3.4% gore rapera kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvitanhatu kana kuti 3.6%. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa neWorld Bank nevemabhizimusi wainge warongwa nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries. World Bank inoti kusagadzikana kwepasi rino kunogona kukanganisa upfumi hweZimbabwe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pavakaparura bhajeti regore rino vakati vanotarisira kuti upfumi muna 2023 muno huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya.
Ichokwadi, pamusangano wanga uriko nezuro, waitarisa nezveekonomi yeZimbabwe namatarisiro avanhu kuti chii chiri kuzofamba muZimbabwe. Sine economist weWorld Bank akanatsokutaura, Stella akanatsokutaura kuti Zimbabwe ichabudirira panyaya dzezveupfumi. Ichireva kuti iyo pachaita growth ye 0.02%, which is zvinenge zvakapfuura gore rakapera. Gore rakapera yanga 3.4, gore rari kutarisira rino rinoita 3.6.
Zvinokwanisika here izvi, Dr. Jokonya?
Ndinoona zvichiita. Handifungi kuti hazvigori kuita nokuti tawana mvura yakanaka yanaya. Saka pakurima apa panotarisirwa kuti pachaita gore rakati nakei. Uyezve ndingati nemitengo yemaminerals pasi rose ari kuradzika zvakanaka ende haasi kunyanya kuradzika kudzika pasi. Saka izvonopa Zimbabwe mukana wekuti igone kutengesa zvinhu zvayo nenzira yakarurama ichiwanawo mari inenge ichipinda. Saka ikonomi inenge yakamira zvakanaka. Saka kune kuzvicherwa kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka, mukurima kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka. Ndozvo zvinhu zvikuru zvinowanza kudata.
Kuma industry uko zvakamirawo sei?
Kuindustry hakusinyanya kuradzika zvakatorora mei, asi zvandataura izvi ndozvino zvine mapercentage makuru panyaya yezveupfumi muZimbabwe. Saka ichokwadi kuti zvingangobudawo nenzira yakadaro.
Asi izvi zvinoreva here kuti upenyu hwevanhu hunenge hwava pari nani?
Kupfuma kwomunhu wani hakusi kupfuma kwavanhu vose. Saka kuti vanhu vese vaone kuti vane chavawana mupfumi hweZimbabwe ndozvakakosha. Vanotonga ngavazvibone zvekuti vanhu vese vari kudya here vachigutawo, kana kuti vari kusarirawo nezvakatiwo kuti ndonononzi development yavapo, nokuti yakubata vanhu wese. Kana isi kubata munhu wese, ndopane mubvunzo mukuru kuti chii chiri kuzoitika. Rudzi zvairi kuramba ichiratidzika mberi, asi vamwe vasinga vachiramba vari paurombo, chii chaitika? Ndomubvunzo ungasara uchiitwa iwe handigoni kuudayira pachinguva chino, asi zvinhu zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ichokwadi kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe muna 2023 tiri kutarisira kuti growth rate yacho ichange yakati kurei, inonga iri kuma 3%, zvikutaura World Bank. Ndinofunga kuti nyaya iri kunesa muZimbabwe inoita kuti upfumi hwedu hwenyika husakura zvakanyanya inhau yekuti hatina mapolicies ari kusapota production. Mapolicy edu mazhinji akarerekera kuchikoronyera.
Munorevei muzvinafundo?
Sekuti vanhu vari kungoita njuga pese pavari, kungava kuforeign currency market, kune marates ariko anonge ari controlled ekuti vanoona mukana wekuita makasi nemari yenyika. Tikaenda kuagriculture, kune command agriculture kuti vanhu vanonge vaitira mainputs vachatengesa. Unoona fertilizer inonga yakatengwa iri kuma $65 per bag, iri kutengeswa mumarket ne $10, $12 nevanhu vanonge vapiwa vacho. Saka production ndiyo tichitarisira kuti agriculture isimuke, haichasimuki.
Ko kuma industry
ndiyo zvimwe chete kumanufacturing, vanonge vachipiwa foreign currency kuti vatenge ma raw material, they go back to black market kutengesa mari iya. Saka growth rate yemuma 3.6% haina zvinotibatsira kuti vanhu vabude mudambudziko ratinaro repoverty. Kuti tiende ku middle income status yatukuda vision 2030, hatingasvikiko nema 3% aya. Tioda ma rates anosvika kuma 10% growth rate. Ndio kuti mari inosvika kuvanhu inge yakawanda.
Zvii zvamurikurudzira hurumende kuti iite?
Tinokurudzira hurumende kuti vabatsire nyaya dzeinvestment climate. Zvichitangira pamaelections atikutarisira muna 2023 muna August, anofanirwa kuitwa pasina vari kurovana, pasina vari kubirana, nekuti tikangopotsa ipapo chete tichabuda mumaelections iwo yatiri very divided. Isusu tisati tafunga nhau yeinternational engagement, pache zvedu semaZimbabweni tinonga tisikationani, tiri makara asingaonani. Saka hakuna kwatinosikwasikana negrowth rate yedu.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukanzuro inoona nezvekunyorwa kwebvunzo yeZimsec muzvare Nicole Dlamini vanoti bvunzo dzeordinary neadvanced level dzanga dzambomiswa kunyorwa makore maviri adarika nekuda kwedenda recovid-19 dzichange dziriko mwedzi wachikumi gore rino. Muzvare Dlamini vanoti kunyanga hazvo mari dzinodiwa dzakatarwa mumari dzekunze, hapana mubereki anomanikidzwa kubhadhara mari dzine mari iyi sezvo pachitenderwa kubhadharwa nemari yemunyika inoenderana neuremu hwedhora remunyika kumabhanga kana kuti bank rate. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Dlamini nezvenyaya iyi.
Majune examinations kana makatarisa makore apfuura maviri tichange takaafectwa senjaro pasi rose kunyaya yecovid-19. Takatadza kuti vana vanyorese maexaminations aJune. Saka gore rino nokuti timetable yadzoka zvayanga iri takuona kuti vana vakukwanisa kunyora muna June.
Tombotarisa mari dziri kuwanikwa dzichidaidzirwa pari zvino, mari idzi dzakamira sei pamazamanishen aya?
Tikatarisa mari dziri kudaidzirwa pari zvino, mafizi haana kuchinja kubva kwaanga ari last year gore rapfuura. Saka tiri kuona kuti vana vari kudzidza mumagovernment schools vari kusubsidizwa nehurumende ne 55% zvichireva kuti vanobhadhara $11 per subject for ordinary level, and then vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $24 for ordinary level. Tikatarisa vea level vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $48, vemagovernment schools vachibhadhara $22.
Asi ka vamwe vabereki vari kuchema-chema vachiti mari idzi dziri kudaidzirwa mumari dzekunze, asi ivo vachitambira mari yemabond munyika, yagara yakapegwa pamari yekunze here?
Mari yemaexaminations inopegwa nemari yekunze, asi pakubhadhara vabereki vanobvumirwa ivo kubhadhara nemari yemuno muZimbabwe. Tichiratarisa kuti registration mubereki achida kubhadhara mwana neZimbabwe dollar vanobhadhara mazuva from 8 March to 15 March. Rate ichaannounswa, interbank rate ichaannounswa neZimsec musi wa8 March. Saka hurumende yakataura ikati hakuna mubereki anomanikidzwa kubhadharwa necurrency yaasingakwanisi. Kana mubereki achida kubhadhara neus dollar kana kuti anonga kubhadhara nemarans kana kuda kubhadhara nezimbabwe dollar, iwo maprovisions iwayo ese aripo.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimsec muzvare Nicole Dlamini vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mama zviti bhundusi nokuti mwauri munomo nozvikundiro guru iro rakaitwa.
Vari kuedza kubatsira vanhu vakavirwa nemidhuri yekundengendeka kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Vanoti uwandu hwevanhu vafa hwadarika zviuru gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19,000. Kundengendeka kwenyika uku kwakaitika nemusi wemuvhuro, uye nyika dzakawanda dzatumira vanobatsira kuti vaone kuti vanganunure here vanhu vakavirwa nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov, nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nemauto vari kutungamira hurumende yeSudan. Panonzi pari kuzeiwa nyaya yekuti Sudan ingabatsirawo sei nyika dzakaipoteredza dzine hondo dzinosanganisira Chad, South Sudan neCentral African Republic. Kushanya kwavaLavrov kuri kutevera kushanya kuAfrica kwevakuru muhurumende yeAmerica nevesangano reEuropean Union. Iye zvino totarisa nyaya dzegakava riripo kana yatingati panel, tichitarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea, vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmerson Mnangagwa Junior, pamwe navana muzvinabhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana nehurumende vakuda tagwirei navaAlexander Zingman, uko kunonzi kwasimudza mutauro munyika, vamwe vachiti kutambisa mari dzehurumende uye pari kuitwa zveuori. Vari kushoropodza kuve muchikwata chehurumende kwevatatu ava vanoti uyu mucherechedzo wekuti mutungamiri wenyika vari kubata sei mabasa ehurumende pachitariswa zvipomerwa zveuori zvinodirwa kuna vatagwirei pamwe navaEmerson Junior. Asi vanotsigira vanoti hapana chinorambidza vaviri ava kuti vave muzvirongwa zvehurumende sezvo vari vana muzvinabhizimusi vanozivikanwa sevamwe vose. Aka kanonzi akasike kutanga vaMnangagwa Junior vachinzi vavanikwa muchikwata chinofanirwa kunge chiri chehurumende. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti idzi imviro-mviro dzeutongi hwehumbimbindoga hwekuti mutungamiri wenyika anopedzisira azvitenderedza nemhuri yake pamwe nevaanodyidzana navo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nenyaya iyi.
Vamwe hazviti bhundusi nokuti mwauri munomo nozvikundiro guru iro rakaitwa 2013. Kunopa simba renyika yose Executive Authority of Zimbabwe kuhofisi yomutungamiri wenyika. Saka unongoita zvaanoda, zvaanofunga, ndo zvinotaridza kuti nyange matare aanoita kuti tizoita mugaro wekuti izvo ndozvipfuma yake kana kuti nyika zvakangobatana, hapana kujika.
Saka ndongoti muchidimbu muri kuti zviri pamutemo mubumbiro remitemo.
Nokuti ndiwo ane Executive Authority yeZimbabwe. Havafaniri kunge zvakadaro, vanofanira kuva neExecutive Authority yehurumende yeZimbabwe.
Vachiri manzwa nyaya yatiri kukurukura nemhinduro yapiwa naDr. Zembe, munotiwo?
Aiwa, ndinotenda kuti vaZembe vataura chokwadi kuti munhu ane simba rokuinvaita kuti ndinoenda nani nani, ikoko kwandinoenda kwakambomira sei, ndiye mukuru wenyika. Uyezve vanhu vanofanira kusepareta mukuru wenyika navana, mukuru wenyika namabhizinesi people. Vakangozira izvozvo chete chete izvozvo, hapana dambudziko. Tinoona ivo musocial media vanhu vanenge vachikomplaina vachiti izvi zvazoitigei, zvazoitigei. Ndingada kupa mufananidzo kwamuri ikoko. Bill Clinton angava ari president asi mukadzi wakezve aiva minista. Toenda kuthe Kennedy family zvimwe chete, toenda kuthe Bush family zvimwe chete. Bush ari president, vana vanga vari magovernor and so forth. Saka vanhu vanofanira kuseparata between business issues and family issues.
Dr. Zembe, iyo pamuri kutaura pabumbiro remitemo apa pachizoonekwa pachiti mutungamiri wenyika anenge akuzofamba kana nemhuri yake vachiti zviri pamutemo, haisiwo panozobva here yatingati muchirungu conflict of interest?
inotoripo asi concept of interest yacho kupokana kwezvinangwa kunotobva pabumbiro racho rinova harizi bumbiro rakaitwa navanhu vezimbabwe ibumbiro rakanyogwa namapoka matatu ezvematongogurika asi rakazosara richiregwa nemunhu mumwe varobert gabriel mugabe saka rakaziva bumbiro ravo nevavanoda mubato ravo
vachiri mumhanzu mataura nyaya yemuenzaniso yamapai eutungamiri hweve kuamerica asi pane vamwe vanoti hongu vaigona kunge vaishanda nemhuri dzavo saizvozvo asi pasina nyaya dzeuori
handizivi kuti vanhu vanoongorora nezvematongero enyika vanongoona uori kuafrica chete izvezvi mutungamiriri weamerica vabiden dziri parekodhi dziri kuzikanwa kuti hondo dzavari kusapota idzi inyaya yomwana wavo ana malaboratories kuukraine hauzi uori here hoho inhema here kuti Margaret Thatcher achitonga mwana wake akapinda mascandals egun smuggling chaiva chizvozvo saka izvi zvinhu zvinotaurwa navanhu vasina njero nezvenyaya dzepolitics kuno kuzimbabwe hakuna uori kana huriko ndosaka purezidendi vakatinga kuve nekomishini yei yekorapshoni kana anoziva kuti kune uori unonomhanara ikoko action yotorwa
dr zembe pouwandudzwa bumbiro remitemo here kuti izvi zvisaitika nekuti veruzhinji havazoziva pari kunzi pari kushandwa mabasa ehurumende nepari kushandwa mabasa emhuri yekwamunangagwa
hongu ndozvinotodiwa kuti ruzhinji rudzike murau mukuru wenyika yavo nokuti kubva kulandesta house dareriyariya haindipendenza hapana kuzosvitsa kuvanhu
vachiri mumhanzi powandudzwa here bumbiro remitemo kuti pange pachionekwa kupatsanurwa kwemasimba emhuri painogumira nepanogumira masimba ehurumende
constitution yezimbabwe inoti mugari woga woga ari muzimbabwe ane zvitupa kana magwaro enyika muzimbabweni iyeye anokwanisa kuita zvaanoda munyika
vanganga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vagadzira chiri mumhanzu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr urayai zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa nemadzimai kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana ienzaniswe pakati pavo nevanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira mikana pakati pavo nevanhurume ienzaniswe. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuro yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara mitero yavari kutatarika kubhadhara. Kushanya kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuequatorial guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaemarson munangagwa junior pamwe navanamuzvina bhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende vakuda tagwirei navaalexander zingman kusimudza mitauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gaina Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.